Maneraka na kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tichitepe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechishanu zvita 1 2017. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vakawanda vari kushora dare remakurukota rakasarudzwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachiti dare iri rakazara nevanhu vagara vari muhurumende kwenguva yakareba. Gurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaChris Mutsvangwa vanoti vachabvisa mitemo inoomesera vatori venhau kuitira kuti vaite basa ravo nemazvo. Zimbabwe inobatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva reWorld AIDS Day. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vakawanda vari kushora dare remakurukota rasarudzwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachiti dare iri rakazara nevanhu vagara vari muhurumende kwenguva yakareba. Asi vamwe vanoti veruzhinji havafaniri kukasika kushora vasati vaona zvichaitwa. Taurai Shava anotipanyaya inotevera.
Mumwe mudzimai wechidiki muzvare Tando Kwinji vanoshanda nesangano reYouth for Innovation Trust vati kunze kwekusave nevanhukadzi vakawanda mudare iri vasuwiswawo nenyaya yekuti dare remakurukota harina kana munhu mumwe chete wechidiki.
Ndatisapointwa necabinet itsva nekuti haitauri nezvegender equality. Vanhukadzi varimo mucabinet vashomanana zvisingaiti, and vanhu vanga vari mucabinet iyoyo even before. Saka hakuna chachinja, and hakuna chachinja even muma youth, because even ministry we youth ye wedu hazimu youth. Saka cabinet iyi yakafanana necabinet yatanga takagaratiri nayo makore SAI, hakuna zvachinja.
Mutauriri webato rezapu vaipitule Maposa vati masarudziro akaitwa navamunangagwa makurukota avo anoratidza pachena kuti bato rezanu PF ishiri nemuririro wayo uye harichinje.
Vamunangagwa pavakatora ofisi yemutungamiri wenyika vakaita mapromisi akawanda zvichibva zvapa hope kuvana veZimbabwe vanga vachitambura zvakanyanya pasi pekutonga vaMugabe. Asi cabinet yavo inotaridza zviri pachena kuti hapana shanduko yatawana apa. Zvakare vamunangagwa havasi kuda kuchinja maitiro anga achiitwa navaMugabe. Tikatarisa cabinet yavo, vanhu vakangofanana vakakundikana makorosa apfuura ndovadzorerwa. Zvakare tiri kuona vamunangagwa vari kuendera mberi nepetronage yanga ichiitwa navamugabe. Chizivano neukama neushamwari zviri kuendera mberi muZimbabwe, hapana shanduko yatawana apa.
Vamaposa vatiwo vamunangagwa vapotsa mukana wekuti varatidze vanhu kuti ivo vanotevedzera mutemo vachiti vangadai vasina kudoma makurukota ematunhu asi kuti vaone kuti pagadzwa makanzuro ematunhu sezvinotaurwa mubumbiro remutemo yenyika. Mutauriri webato reNational People's Party vaJefferson Chitando vatsinhirawo kuti zvaitwa navamunangagwa zvinoratidza kuti bato rezanu PF ibato rinokoshesa zvenhoroondo yakare risingatarisire zvemberi.
Tarisai muone madzimai arimo mukabinet yamunangagwa anongova maviri chete, asi tikatarisa kuti nyika ino vanhu vakawanda madzimai. Tikatarisa zvevechidiki, vechidiki vashi shoma zvikuru mukabinet yavo hamutorina, asi varivo vakawanda kudarika vamwanhu vese. Sazvotaridza kuti ikabineti isina ramangwana, ikabineti isingatarisi kuti tinoendepi, ikabineti inongotarisa kwatakabva, ikabineti yenhoroondo chete, ikabineti yakingafanana neyamugabe yekuti yaingotarisa zvehistori.
Asi mukuru wesangano reAffirmative Action Group mudunhu reMatabeleland vaReginald Shoko vati vanhu havafanirwe kunyanya kushushikana nenyaya yekuti makurukota asarudzwa ndovanani, asi kuti vanofanirwa kutarisisa kuti ivo vamunangagwa pachavo vachange vachipa hurumende gwara ripi.
Dzimwe nguva
kuva muna anotadza nekuti munhu ari kumutungamira anenge mupau bekuti afambe napo atapate basa nenzira iyoyo haangazochinji zvaanenge audzwa nemukuru wake nyanga achiona kuti zvakashata asi mukuru watinaye zvino nguva tiri kutarisire kuti aise gwaro rokutadza kuti anoda kuunza mainvestor abvisewo indigenization akalimita iwo mutemo wa 5149 kunatural resources kakunozvinogebwa akatarisei kuri reengagement newest vana America nana Britain kuti tagataudzane tibatsirane hai takatarisa ipapo titarisirewo kuti iyo cabinet ichashanda
vamunangagwa vakasarudza dare remakurukota rine vanhu makumi maviri nevaviri uye makurukota anomirira matunhu gumi munyika pamakurukota aya pane vanhu vaviri vanga vari mauto vanoti major general Sibusiso Moyo naair marshal Perence Shiri pane makurukota masere akadomwa navamunangagwa asiri nhengo dzeparamende izvo zvinonzi zvinotyora bumbiro remitemo yenyika iro rinosungira vamunangagwa kudoma vanhu vashanu chete vasiri nhengo dzeparamende ndakamirira Studio 7 muvulawayo ndini Taurai Shava.
Vakadomwa kuvagurukota idzvari zvemitemo vaziyambi ziyambi vanoti havasi kuzoshandisa hofisi yavo kuchuchisa vanopikisa hurumende uye vamwe vemubato ravo vanoonekwa sekunge vasingatsigire mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Vaziyambi vari kutora chigaro change chambobviswa vamunangagwa chichipiwa vaHapton Bonyongwe. Taita navo hurukuro nezvekudomwa kwavo.
Ndazvitambira ndingati nemufaro nekushamiswa nekuremekedzwa kwandaitwa nemutungamiri wenyika ndanga ndisingazviexpecte ndikatenda kuti mutungamiri wenyika aona kuti ndine zvandinogona kunge ndichibatsira kuti nyika iende mberi.
Asi hamusi mutsvaka kubazi rezvemitemo iri Honorable Ziyambi?
Hongu, ndanga nditori sachigaro wekomiti yejustice kuparlament saka handisi mutsva kuparlament ndobasa randanga ndichitoita rekuongorora kuti ministry yejustice iri kuita basa rayo nemazvo here ndiri sachigaro wekomiti iyoyo.
Saka kana tichitarisawo iro bazi rezvemitemo kana kuti ministry of justice mungataure kuti basa rebazi iri nderei chaizvo?
Ministry of justice basa rayo sezita rayo ndere kuona kuti vanhu vayananiswa zvakanaka kumatare edzimhosva kwavanotongwa rove nerimwe bandiko rinonzi reprison and correctional service raakuvandudzwa kuti kana munhu asungwa zviaendeswa kujere kunofanirwa kunge kuri nzvimbo yekuti anga achidzidziswa zvekuti kana abuda anoenda onozvisenzera pane kuti aramba achiita zvekutyora mutemo. Saka rine mabandiko akawanda roita rimwe bandiko zvakare rinoona nezvedeeds registry kuya uku kunenge kunochengetwa matitle deeds nekunoitwa macompanies. Saka rine mabandiko akawanda anoona nezvekuti mutemo watevedzwa zvakanaka here munyika.
Saka vaziyambi vave gurukota kudai tinotarisira kuti avateme vachitarisa kuti wabuda mbamani vanenge vachiisa munhu wese pachikero chakaenzana.
Izvozvo ndo zvakanyanyisa kukosha kuti kana uchiita mutemo kana kuti uchinge uchiyananisa vanhu haikona kutarisa kuti anobva mumba mumani kana kuti anobva kupi asi vanhu vese vanofanirwa kutariswa zvakafanana nekuti vanhu vese vakafanana vakasikwa naMwari vakafanana.
Gurukota idzva rinoona nezvemitemo vaziyambi ziyambi vari parunare muHarare. Gurukota rezvekuburiswa kwemashoko vaChris Mutsvangwa vanoti pazvinangwa zvavo zvekutanga vanoda kubvisa mitemo inoomesera vatori venhau kuitira kuti vaite basa ravo nemazvo. Ngatinzwei hurukuro yavaita naTanonoka Wande weStudio 7.
Chandoda kutanga kugadzirisa ndekuti vanhu vave nemukana wokunzwa mashoko nekupepetwa kwemashoko nekuverenga mashoko akasunungwa asina kana chimhinga mupinyi chinogona kupinzira pakati pezvavanenge vachifunga nezvinenge zvanyorwa nezvinenge zvichiwanikwa even pasocial media. Tiri kuda kuti vanhu vave nemukana wokusenzesa pfungwa dzavo kuti vaveze pfungwa dzemashoko sekuuya kwaanoita pasina kana chinopindira pakati pavo nemashoko iwayo.
Vatori venhau vangatarisira chikwamuri.
Vatori venhau vaona mumwanga ari bururu wavo ndokwandakabva nako kubvira ndiri muhondo kusvika ndiende kuZDC. Ini ndiri mumwe wavatori venhau ndonge. Kana ndiri pakati pevatori venhau ndirizonzwa kunge ndiri pachikwata. Saka ndichataura navo ndichinzwa pfungwa dzavo kuti basa ravo ringafambe sei. Bati kunyanya ndiuda kuti magariro evatori venhau ave anonakidza nevachitengesa mashoko avanopepeta vachiwana mubayiro unokodzera naiwo. Zvinoita kuti vanhu vatori venhau vave nechimiro munyika ino kwete zvavanga vachiita kusenzwa kuti ane kaenvhiropu kake uyo ane kaenvhiropu kake.
Mambotaura pamusoro pemirayiro yakaita sePosa neIPA, muchadini chamunofunga kuti mungaita nemirayiro ichi?
Ndichatarisa dungiro remutemo ndozvitanhaura zvese ndozvikanda ku ndozvikanda nepahwindo. Kupenga kwaita Jonathan kuyako kuda kuti anofunga kuti ndiye anofungira nyika yevanhu 14 miriyoni ina handikudi. Regai pfungwa dzevanhu 14 miriyoni dzimire iyipayo. Mukubatana kwadzo dziri 14 dzafunga zvakasiyana-siyana ndomukuita Zimbabwe yemandiriri.
Isusu vatori venhau tingatarisira machanges aya rini?
Pandinongotanga kutaura nevamwe vangu ndapinda mukabhineti.
Ndomboita humbimbi ndoga pano apa. Semutori wenhau tingafara here tichiti tawana hama, tawana shamwari?
Haiwa zvinomaona wenyu inga ndokwandati ndakabva. Nhunha dzenyu ndo nhunha dzangu. Ndoziya kurwadza kunoita basa irori. Ndinoziya zvisuwo zvenyu kuti basa renyu rifambe zvakanaka.
Avo vanga vari gurukotare zvekufambiswa kwemashoko vaChris Mutsvangwa vachitaura vari parunare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7. Hurumende inoti iri kuvandudza mutemo wekuendeswa kweupfumi kuvatema kuti ufambidzane negwara rezvekuendeswa kweupfumi kuvatema iri. Asi mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu vagere mune zviwanikwa vaFarai Maguhu vanoti hurumende yaifanira kutarisisa zvakare mutemo uyu sezvo uchityisidzira vekunze vanoda kuzotanga mabhizimisi munyika. Ngatinzwei hurukuru yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Chokwadi isusu tinoda kuti vanhu vemunharaunda dziri kucherwa zviwanikwa vawanewo development munzvimbo dzavo kuburikidza nemaminerals iwavo. Hatinyaya iyi ndiginization hakasi chinhu chinounza mainvestor ba, nekuti hakuna investor anoda kuuya nemari yake wosvika munzvimbo wonzi chichera apa asi iwewe unenge uine 49% shares ini ndichatora 51 iwewe wakangorembedza maoko kana kuti uchingoti chandinounza inini maminerals ari pasi. Saka vanofanira kuti vagadzirise nyaya yeindigenization kuti mainvestors vasanzwe sekuti vari kumbunyikidzwa mari dzavo nehurumende.
Mungati here imi pari kunzi vari kuwandudza kana kuamenda mutemo uyu pane chitsva chingaiswapo kunze kwezvagara zvingoripo zvekuti vekunze 49% wemunyika 51%?
Kabhineti yakaanaunzwa nezuro vari kungotaura zvinhu zvagara zviripo. Indigenization law yagara ichiti iyo 51% maindigenous people, 49% ndoiya investor. Saka handifungi kuti pane chitsva. Actually nyaya yacho vaitaura panguva isiriyo nekuti vari kutochama kubhururutsa shiri. Kana paine mainvestors vanga vakufunga kuda kuuya kuZimbabwe vakangonzwa Munangagwa akutanga kutaura kuti nyaya yeindigenization vanobhururuka nemari dzavo voenda. Zimbabwe haisi yega nyika ine maminerals muAfrica munomu.
Ko ivowo vanhu vemumaruva ari kucherwa zviwanikwa izvi pane chavanga vachimbowanawo here kubva patangwa mutemo uyu kana kuti maakutarisirwa kuti kuwandudzwa kwauri kuita kwaakurevawo kuti vachiwana cheuviri?
Hapana, tingangoti nzvimbo yatingati inewo padevelopment kakada kumboitikawo ndekwana mapanzure kuzvishavanuko. Kunewo zviripo zvimwe zvinobatika asi nyika yese macommunities ari kumainwa haana chinhu chaakawana bakubva kumaminerals.
Avo vanga vari mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vari parunare kwaMutare naJonga Kandemiri weStudio 7. Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 13860 ne 15460 kHz pa shortwave. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumwe mukuru wemudunhu remuSomalia azivisa kuti mauto angangosvika maviri pamwe nevapanduki gumi nevaviri vaurayiwa mushure mekunge chikwata chevanopfurikidza mwero cheAl-Shabaab charwisa mudungwe wemotokari mukati meSomalia. Vaive chipanga mazano chava Donald Trump munyaya dzekuchengetedzwa kwenyika vaMichael Flynn vari kutarisirwa kubvuma mhosva yavari kupomerwa yekunyepa pamberi pematikiti vaehurumende pamusoro pekudyidzana kwavo nemumiriri weRussia muAmerica. Magaterera ku Studio 7 tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri mu Washington DC.
Vatereri ve Studio 7 tunoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 shortwave, 15580 shortwave, ne 6080 shortwave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m., 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva reWorld AIDS Day. Zuva iri rinocherechedzwa gore rega rega musi wa 1 zvita. Hurumende nemasangano anoshanda munyaya dzeHIV AIDS anotora zuva iri semukana wekuziya zvinofanira kuitwa mukurwisa denda iri. Nyanzvi munyaya dzeHIV AIDS Dr. Frank Guni vanoti Zimbabwe ndeimwe yenyika dzinoratidza kubudirira zvikuru mukurwisa dambudziko reHIV AIDS. Tanonoka wandi weStudio 7 abata vaguni kuti tinzwe nezvekukosha kwezuva iri.
Zuva nasire International World AIDS Day izuva rekurangarira hama neshamwari dzakatorwa nechirwere chemukondombera nekusimbisa vese vanorarama neutachiona uye vakaitwa zviya zvinonzi pachirungu affected kana kuti vanobatwa neurwere uhu. Zvinoreva kuti munhu wese ari pano pasi hapana munhu asiri affected. So izuva rakakosha zvikuru kuti tirangarire kuti kune chirwere ichi changa chapedza vanhu chaita shura matongo.
Chii chinoitwa pazuva ranhasi?
Pazuva ranhasi panoitwa mhemberero dzakasiyana siyana. Zvizhinji zvinobuda ndezvekuti tinotarisa kuti chii chatakaita mugore rakapfuura, chii chatinofanira kuita mugore rinoteera kuti tiunze magumo echirwere ichi. Tinovandudza zvekare kuudza pasi rese kuti zvitsva zvataita isu vanoita research vanoita hwaro hwekutsvagurudza kuti mishonga mitsva ingavapo ndeipi yekurwisa chirwere ichi uye zvii zvingaitwa nevanhu vese jikerere kuti tibatsire kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira, ava vanorarama neutachiwana varambe vachirarama upenyu hune tarisiro wakavandudzwa.
Sekuzva kwenyu Zimbabwe iri kucherechedzawo here zuva iri?
Hongu Zimbabwe inocherechedza zuva iri sedzimwe nyika dzese, asi zvinowanzokuitwa kuZimbabwe ndezvekuti nyika yedu inozotara zuva rimwe risiri ra 1 December rekuzoti nyika yese vanhu voungana kumaprovinces nemuHarare vachiita mabiko. Asi kwanhasi vanoita kucherechedza kuya kunonzi in principle, kutaura kuti vari kucherechedzawo vari mumahofisi nedzimwe nzvimbo dzakasiyana, asi mabiko chaiwo ane zuva richadeedzerwa nemukuru webazi reutano.
Munofunga kuti Zimbabwe iri kuitawo nhano dzakakwana here mukurwa nechirwere ichi?
Wangu Zimbabwe ndeimwe yedzimwe nyika iri kukwanisa chaizvo kuti kupararira kwechirwere kurambe kwakadzikira. Asi pane dambudziko guru ratiri kuona iye zvinezvi rekuti mishonga yakuita ichishayikwa. Kushayikwa kwemushonga uku kunoita kuti vanorwara vaye vane chirwere ichi vatadze kuwana upenyu hune pundutso.
Avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Frank Guni vachitaura vari parunare muno muWashington DC naTanonoka Wande weStudio 7. Vadzidzi vepachikoro chikuru cheChinoyi University of Technology vaudza mutungamiri wezvikoro zvose zvepamusoro uye vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vadzose mari yekudzidza inopiwa nehurumende nepamusana pekuti vadzidzi vakawanda vari kutadza kupedza zvidzidzo zvavo nekuda kwekushaya mari. Arthur Chigoriwa anotipanyaya inotevera.
Vachitaura apo vanga vachikorokotedza vaMnangagwa nekugadzwa kwavaitwa semukuru wezvikoro zvose zvepamusoro sachigaro wezinasu pakati vaNesbit Chinotenda Bonzo vakurudzira vaMnangagwa kuti vadzose mari dzaimbopiwa vadzidzi kuti kudzidza kuvarerukire. VaBonzo vati imwe nyaya iri kunetsa imari iri kubhadharwa nevadzidzi kana vari kuattachment vasiri pachikoro. Vati mari iyi yakangofanana neinobhadharwa nemwana anenge achidzidza ari pachikoro. Izvo vati vanofanira kuongorora nedonzvo rekuderedza mari iyi nezvikamu makumi mashanu kubva muzana.
Kurusa chatiri kuda kuunza kuna president inyaya yemari dzinobhadharwa nemastudents anenge ari paattachment dziri kuita kunge dzakawandisa because vari kubhadhara yakafanana ari paground neari kuattachment. Saka tatiri kukumbira kuti vadzikisewo vari kuattachment sizingavasaisanise maresources anenge ari pachikoro. Then also mafees grants ekuti vana vanokwanisa kupiwawo mari dzekuti vakwanisa kubatsirikana kusisi tikuona kuti madropouts ari kuwanda nenyaya yekuti fees dzirikuramba dzichikwira.
VaBonzo vaudzawo vaMnangagwa kuti hurumende yavo itsva inofanirwa kuvaka dzimba dzekudzidzira muzvikoro zvose sezvo dziri shoma zvakanyanya.
Nenyaya yemabuildings zvidziro zvinofanira kuva zveworld class standard. Saka tati kuti zvibva zvagadzirisawo ndozvichemo zvatatinazvo.
Mumwe wevadzidzi apiwa chitupa chedzidzo vaTalent Chiwaya vati vane tarisiro yekuwana basa muhurumende itsva. VaChiwaya vati hurumende itsva inofanirwa kusimbisa nyaya yekugadzira mabasa pane kudarika zvekukurudzira mabhizimisi sezvo zvakatadza kushanda.
Indigenization policy yakanaka but for now I think inogona save inodomboiswa paside kuchana. Then pumbeto job creation in terms of calling you investors. Tine interests dzakawanda, there's some minds dzakawanda. Tine zvinhu zvakawanda zvatokwanisa kushandisa kugenerata nazvo income and to create mabasa akawanda evanhu. So there is need to panodiwa kuti maybe timboita focus more on job creation, cannot focus more on building Zimbabwe through other means.
Mumwe wemudzidzi apiwa chitupa chedzidzo nhasi muzvari Florence Garande atiwa netarisiro yakakura kuti anowana basa nekuda kwehurumende itsva yavepo.
Tiri obvious kuti mwana wese paanograduata anenge ane tarisiro yakanaka. Hapana mwana anoda kutarisira kuti kana agraduate onogara. Obviously we are hoping for a brighter future. Nekutarisi nechenji iri kuitika munyika ka we hope zvinotongochinjawo for the good. Because they are hoping for a good Zimbabwe.
Vachitaura mukutambira chigaro chekuva mukuru wezvikoro zvepamusoro munyika, vaMnangagwa vati vachataura nenyika dzose pasi rose kuti dzishande pamwe chete kuti nyika ibudirire. VaMnangagwa vatiwo dzidzo iri kupuhwa kuvana inofanirwa kuunza ruzivo runopedza matambudziko anosangana nevanhu zuva nezuva. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi, ndini Arthur Chigoriwa.
Munhau dzemitambo, nzira dzose munhabvu dzichange dzakananga kunhandara yemandava stadium kuzvishavane uko mhuri yese yemutambo uyu iri kuungana. Michael Kariati anotipanyaya inotevera.
Mangwana, Mandava Stadium, ichange ichitamba rumbo, Rekaso Laga Challenge, pakati FC Platinum, iyo yakatora mukombe weKaso Laga Premier Soccer League, ne Harare City, iyo yakatora mukombe weChibuku Super Cup, kuona kuti shasha yenhabvu chaiyo yemwaka uno ndiani. Zvikwata izvi zviri kurwira mari inoita iyo zviuru makumi mashanu zvemadhora zvekuti hapana chikwata chiri kuda kusiya mari iyi ichitsvedza vakanangana nezororo yekisimisi. Asi kugona kunenge kudada nemasunshine city boys ari kupinda mumutambo mukuru uyu vaine nhoroondo yakasiyana. Panguva iyo FC Platinum yakatora mukombe weleague, zvinhu hazvina kufamba zvakanaka kuHarare City iyo yakabuda muPremier Soccer League mushure mekupedza iri pachinhano chegumi netanhatu mumakundano ezvikwata zvisere ePremier Soccer League. Muteveri wechikwata cheDynamos vaShepard Saizi vanoti nhoroondo iyi inoita kuti FC Platinum itange iri pamberi pemutambo uyu.
Tikona FC Platinum ichihwina because maspirits avo ari high than iHarare City. Harare City nekurelegetwa vakaitwa morale yavo mukembiri low. Pane FC Platinum. FC Platinum ine upper hand pagame inouti yakawina league avakarelegeta. Saka ndikona vachihwina just because varoda kuenda mberi.
Asi muteveri weCapes United vamusa Masheja vanoti semaonero avo mutambo uyu uchapera uri mangange uyezve Harare City yozokunda nemapenareti.
Nemamiriro akaita bhora iryari handikuna Harare City ichihwina nemapena. Ndo maonero andiri kuzviitawo inini because bhora iri rakaoma.
Kune dzimwe nyika mitambowo pakati pezvikwata chinotora mukombe mukuru nechinotora mukombe weleague zvinosangana mumutambo wekutanga kwemwaka unoshedzwa iwo kunzi Charity Shield. Asi vePremier Soccer League vakabatana nevanovapa mari veDelta Beverages vakawana zvakakodzera kuti mutambo mukuru uyu utambwe mwaka uchangopera kuitira kupa zvikwata izvi chekufarira mukupera kwemwaka. FC Platinum neHarare City dzichange dzichimirira nyika muAfrica gore rinouya. FC Platinum ichatamba muCAF Champions League, Harare City ichikwikwidza muCAF Confederation Cup asi ichibva muDivision 1. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa dare remakurukota rakadomwa navamunangagwa nezuro. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Vanhu vakawanda vari kushora dare remakurukota rakasarudzwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachiti dare iri rakazara nevanhu vagara vari muhurumende kwemakore akawanda. Kurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaChris Mutsvangwa vanoti vachabvisa mitemo inoomesera vatori venhau kuitira kuti vaite basa ravo nemazvo. Vakasarudzwavo kuva gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vanoti havasi kuzoshandisa hofisi yavo kuti vachuchise vanhu vasingawirirane nehurumende. Zimbabwe inobatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva reWorld AIDS Day. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana mangwanani. Anokoneka nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo naStandekile Muhlanga munhau dzeIsindebele.